Mukuru majeri mubotswana mai daina marate vaudza committee inase kuti wandu wezvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zviri kupika munyika iyi wakawanda kupfuura wavagari vemunyika iyi. Amai marate vati vagari venyika iyi vari kupika jeri mubotswana izvuru zviviri zvine mazana matanhatu ane makumi mana nesere 2648 kotiwo vanobva kune dzimwe nyika vari zviuru zvitatu zvine zana rimwe chete rine makumi matatu nevaviri 3132 muvanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muusungwa ava amai marate vati zviuru zviviri zvine mazana masera nemakumi matanhatu zvizvarwa zvezimbabwe. Mamiriro ezvinhu mumajere ebotswana aya ndiwo anonzi asunda komiti inoongorora kushandiswa kwemari nemapazi ehurumende ebotswana kuti iite kurudziro iyi. Sachigaro wekomiti iyi vati Thapelo Kiurapedzi vaudza komiti iyi kuti hurumende yebotswana iri kushandisa mari yakawanda kwazvo ichisengeta vari mumajere vanobva kune dzimwe nyika iyo ingashandiswa mukugadzira nzira nokuvakwa zvivakwa zveruzhinji munyika iyi.
Uwandu hwevanhu vari kupikira jere muno asi vasiri vagari venyika ino huri pamusoro kwazvo. Izvi zviri kukuvadza homwe yebotswana nekuti kupa vanhu vakawanda zvakadai chikafu mazuva ose hatisi chinhu chiri nyore.
Vanotiwo mugore remari ra 2019-2020 bazi remajeri iri rakashandisa mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nenomwe ane zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvishanu nezana rine makumi matatu emapfunha ebotswana 427,945,130 pula. Kunze kwekuderedza mari inoshandiswa mukuchengeta vari mutirongo ava vakiurapedzi vanoti zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvivakike zvakananga nokuti havakwanise kuvhakachirwa nehama neshamwari panguva iyo vari mujeri.
Kudzoserwa kwevasungwa kunyika dzavo kunobatsira kwazvo kuvaka vari mujeri, asi kana pasina hama neshamwari dzinouya dzichivabvakachira vari mujeri zvinoita kuti munhu apererwe netariro.
Vakiurapedzi vanoti zvibvumirano zvakaitwa pakati pebotswana nedzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe zvakafanira kuzadzikiswa kuitira kuti botswana isadhurirwe nekuchengeta vanhu vanochengetwa kunyika yavo.
Takafanira kuzadzikisa zvibvumirano zvatakaita nedzimwe nyika kusanganisira Zimbabwe zvekuti vari muusungwa vanopedzisira nguva yavo kunyika dzavo.
Pamusangano webinational commission wechipiri wakaitirwa mubotswana mukutanga kwegore rakapera, nyika mbiri idzi dzakasainyirana chibvumirano chekudzoserana vasungwa kuti vanopedzisira nguva yavo vari mujeri kumusha. Nyanzvi munyadzi upfumi uye vari mudzidzisi paUniversity of Botswana vatendai Gamanya vaudza Studio 7 parunaro kuti vaongororwe mashandisirwo emari yehurumende vaona kuti iri kudyiwa nevanhu vasiri vagari venyika iyi asi pasina rubatsiro rwavari kupa kunyika iyi.
Vazhinji vanobva kunze especially vekuZimbabwe vanogona kurima, saka dai vane mapurazi kwaishandisa kushandisa vanhu vaitowana mari yakawanda, and in a lot of situations vaitokwanisa kutengesa muriwo yacho kana kushandisa muriwo yavo kumaprison senge zvinoitwa kumusha.
Botswana inoshandisa mari inosvika bhiriyoni rimwe chete pagore mukudzosera zvezvarwa zveZimbabwe zvinopinda munyika zvisina magwaro nokuda kwekuomba kweupenyu munyika. Nakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Matondo.